Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosakana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 20, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zuru nezuru zvevanhu zvaungana pamusangano webato rinopikisa Residents Coalition for Change kuBulawayo. Hurumende yotuka vaongorori vesarudzo vayakakoka ichiti haina chekuvanza. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vachitaura kuzviuru zvevanhu zvazadza nhandare yeWhite City Stadium nhasi, vachamisa vati mwaka uno bato ravo hari.
Mutungamiri webato rinopikisa RCCC vaNelson Chamisa vati bato ravo riri kukunda kunyangwe ZANU-PF iri kuedza kuda kubirira musarudzo dziri kuuya. Asi vati vari kutarisira kuti rwendo rwuno ZANU-PF yanyangira yaona. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuzviuru zvevanhu zvazadza nhandare yeWhite City Stadium nhasi, vachamisa vati mwaka uno bato ravo harisi kuzobvuma kubirwa sarudzo sezvakaitika musarudzo dza2018 apo pavanoti vakakunda ZANU-PF asi vakabirirwa.
ZANU-PF ari kugadzira kubira, unozviziva kuti mabudo mazhinji haana kana magara anobata kana kuti haarine asanenge aida kukoa. Saka tiri kuona hari mabudo achirwerwa rute kuti akohwe maasina kurema kuzotendeza izvozvo. Gorendo tine mazasire kuti vanigana gudo ravo yatori zvirunda tiridzoke nemisama ndozvatiugadzira marii.
Vaenderera mberi vachiti kana bato ravo rikapinda muutongi richagadzirisa nyaya yekupondwa kwakaitwa zvizvarwa zvemumidlands nematevereland nemauto emuno kumakore ekuma1980s, chiitiko chinozivikanwa nevakawanda nekunzi gukura hundi.
Nyaya yegukura hundi tauvatanidzanyika tiakura maronda
Vachamisa vavimbisawo kushandura chimiro cheguta reBulawayo pamwe chete nematunhu ese emateveleland, vachiti ava nenguva yakareba achisara kumashure segotsi. Vati Bulawayo inofanira kudzoka kuita nzvimbo inoita maindastiri makuru munyika, uyezve zvido zvemushakabvu vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo zvekuti vanhu vemuZimbabwe vabatane kuti nyika ienderere mberi vachazvizadzisa. Asi vaFarai Marapira vakafanobata chigaro chemukuru wechikamu chezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF varamba kuti bato ravo riri kuda kubirira musarudzo dziri kuuya.
Muna 2018 vachamisa vakati ZANU-PF inoda kuriga. Vakati hazvifi zvabvira tichavabata kuti vanoriga sei. Vana veZimbabwe vakabuda vakavhota ZANU-PF ikakunda. Vachamisa vakati ndaziva kuti zvaitika nepapi. Vanhu vava veZimbabwe vakati kumatare tichandoona. Vachamisa vakagona kungoita kuenda kumatare kundozviratidza kupata. Saka isu seZANU-PF hatichavateedzeri nekuti tinovaziva kuti murevi wenhema, nhema dzavareva pamberi penyika dzawandisa. Vakasavenganisa vana veZimbabwe havana chimwe chokutaura kunyika.
Vari kuda kuita kanzura weWard 7 kumakokova muBulawayo vakamirira CCC amai Tandiwe Moyo vanga variwo kumusangano uyu vakurudzira ruzhinji kuti ruvhotere bato ravo musarudzo dzemusi wechitatu.
Kudzira vanhu vangavasununguke nekuwana kwavo vaende kunovhotera advocate Nelson Chamisa for president, vonovhotera bato reCCC macouncillors namaMPs eCCC kume napresident wedu Nelson Chamisa. Takatarisira kuti baba Chamisa ndiye achatisisa kuZimbabwe.
Mashoko aamai Moyo atsinhirwa nemumwe wechidiki anga ari muWhite City Stadium vaThompson Shava, avo vati vanonokerwa nekuti vachamisa vapinde panyanga.
maonero achiri kuita vachamisa vanotarisira kuti vange vachihwina nekuti ruzhinji rwezimbabwe rwasumuka sezvamunongoona vanhu vazhinji hapana ari kufara nechimiro chiri munyika hazvibvunzwi munhu mumwe nemumwe kuchange ukabvunza pwere kuchange ukabvunza vatana vanongotaura kuti chimiro chemunyika hachina kunaka saka zvandinga kutaurirai pari zvino vanhu vari kuzovhotera president Kamisa
asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaelton ziki vati mashoko avachamisa ekuti kana vakasabuda vari ivo vakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika havasi kuzobvuma kukundwa mashoko asina kunaka
hatidi mashoko anoziva pachirongo ari inflammatory kuti kana ndisina kuhwina hazvibudi zvakanaka musarudzo hatisi kutarisira izvozvo yekuti munhu ngaaremekedze zvabuda musarudzo zvinova izvo zvichabuditswa nesangano rezimbabwe electoral commission
musangano uyu waona vachamisa vachigadzawo vadavid coltart kuti vagova meya weguta rebulawayo vakakunda musarudzo dzakanzura asi pamutemo makanzura ndiwo anovhotera meya uyu wanga uri musangano wekupedzisira webato reccc mumatunhu ematevereland nebulawayo uye vachamisa vari kutarisirwa kupeta kutsvaga rutsigiro rwesarudzo dziriko musi wechitatu chino mangwana kuharare ndakamirira studio 7 ndiri kubulawayo ndini tobias mudzingwa
apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani endai pafacebook page yevoa shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu
hurumende yezimbabwe iyo yakakoka vaongorori vesarudzo kubva kunyika dzakawanda pasi rose yave kushora zvakanyanya vamwe vacho ichiti vave kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoti vamwe vaongorori ava havafaniri kuda kuita zvavari kuita zvavanoti ndezvekuda kudzidzisa zimbabwe nezveutongi hwejekerere vamunangagwa vanoti zimbabwe yakahwira rusununguko nekudaro inoziva zvekuita mutauriri wavo vageorge jaramba vari kushorawo masangano akaita secarter center inotungamirirwa nevaive mutungamiri wenyika yeamerica vajimmy carter neellen sirleaf johnson center inotungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeliberia nevamwewo vaongorori vesarudzo vachiti vari kupindira mune zvematongerwo enyika uye vakaramba vachiita izvi vachadzingwa vaongorori kubva kueu vari kushorwavo asi ivo vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti varongozorwa mafuta enguruve yavasina kudya mamwe masangano akazvimirira akawanda nevatori venhau vari kurambidzwawo nehurumende kupinda munyika kuti vaongorore sarudzo idzi mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masie
ya mashoko yaya kana kuti maaccusations yaya haana kunyatsomira zvakanaka nokuti anoundermina process yedu zvekare yemaelections maelections aya ati kusangana nawo in a few days maelections aka ari very important and anofanira kuva achionekwa achiencompassa kuona akakurespekta maonero maobserva akasiyana-siyana but kana zvasvika pakadai so zvekuti kuda hurumende kana kuti vanoshandira hurumende kana vakubudisa mashoko akadai so anenge asinawo zvekare umbo zvinhu zvinoita senge zvinoisa madhaka kuprocess yese yemaelections
asi ka hurumende iri kuti pane vamwe vari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika ichiti vanofanira kungoongorora kwete kuda kupindira vachiti vanodei pahuku yemweni
hongu maobservers zvaanofanira kuva achiita kuobserva and kana vaobservawo vobudisawo mashoko avo ekuzvaanenge vaonawo izvi zviri kunzi vari kunzi vari kuinterfiya zvunhu zvokuti nangwe kuri kutaurwa kwemashoko acho zvinhu zvokuti hazvisi nyatsokubudisa kuti interference yacho iri papi chaipo chaipo saka kana pane maissues akadai so nemaobservers zvinenge zvakanaka kuti at least wo maobservers acho asaone kana kuti kusvorwa kana kukachamadzwa nemumashoko achibuda mumapepanhau but hurumende yacho kana iine atingati maissues mama observers ano wane protocol yokuti wadedze wataure nao and vaise gwara rao kauti zvano vachiexpecta from them but mamira akaita zvinhu iko zvino zvinongoita senge mashoko arungotaurwa anova iwo anozokanganisa atingati credibility ya mama observers kunyanyanya vanenge chibva kuma nyika dzakaita na EU kana kuti vana Carter Center weku America nekuti iyo avo varikuuyawo vachingoongorora zvakuongorora enda kuna kwakarerekera saka izvi zvinogona zviri zvimwewo zvikutyawo vamwe vanhu vari muhurumende kana tiri mibato ndetingadi kuti uona vanhu vakadai sevo vachipinda maelections edu kana chiobserva maelections edu
totarisawo nyaya yekukosha kweivo vaongorori kubva kuEU kubva kuAmerica tichitarisa kudyidzana kwenyika dzemuEU neAmerica naiyo Zimbabwe sei zvakakosha kuti pave nekudyidzana kwakanaka apa
ya kwakakosha nokuti iyo Zimbabwe ndiyo yanga iri pamberi pekuda kuita yavanoti re-engagement ya nemasangano akaita sana EU uyezve nevenyaya dzemasanctions wanga akaiswa paZimbabwe nenyika dzakaita sana America saka kudedza maobservers wo anenge achibva kunyika iyi zvakakosha pakuti kana maobservers akauya akaobserve my elections and akaonawo maelections acho achifambawo zvakanaka zvinhu zvinopawo atingati credibility kumaelections emuzimbabwe but pakatanga kuita kana kuti mashoko ekupokana maelections acho asati ambototanga kudai so zvinhu zvinova zvinokanganisa re-engagement efforts anga achiitwawo nehurumende zvinongodzoserawo nyika pa5 years dzata tichingorarama
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Muturi wenhau ane mukurumbira zvikuru munyika Jan Rath uyo akashaya nemusi wechitatu aradzikwa nhasi kumarinda eGlen Forest muHarare. Vatori venhau vakawanda nevamwe vanhu vaungana pakuradzikwa kwake. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutori wenhau uye vakambotungamira sangano revatori venhau remisa Zimbabwe vaRashwet Mukundu.
Mashoko ekushaya paYan Rath nechitiko ichi akauya senzira yakashamisa vazhinji vanoshanda mune zvekufambiswa kwemashoko. Vatori venhau isu patikatanga kuita basa rekutora nhau iri Jan Rath aive mumwe wenyanzvi yainge atiwo nemakore achiita basa iri aita basa rake mukuperera kwese aive munhu aitaurika naye kuvadiki nevakuru vanova vatori venhau aive munhu aive neunyanzvi mukutsanangura mamiriro anga akaita zvinhu munyika yeZimbabwe saka ndinoti kurasikirwa kukuru kwaitwa vatori venhau kurasikirwa kukuru kwaita nyika nekuti ndiye mumwe nevatori venhau vaive neunyanzvi vaive neunyoro uyezve neruzivo rwemafambiro aita nyika uyezve nekutsanangurira vanhu vanga nekuziva kuti chii chiri kuitika muZimbabwe.
Tiri kuonawo vamwe vanenge vari kuchema-chemawo mazuvano kuti matorerwe nhau emazuvano atisiyanei nekare vachitarisa mabatirwo aitwa basa nana Jan Rath vana Jeff Nyarota nevamwe munowirirana here nemuonewe
ichokwadi kuti matorerwe nhau atisiyanei atidzikirei tinoona vatori venhau vazhinji vachinhonga svosve nemuromo vachishaya chekudya vachishaya chekuchengetesa mhuri dzavo izvi zvakukonzerawo uori hwakuitika zvakukonzera kuti vatori venhau vamhanye kwose kwose vachiedza kubatanidza kuti vangararame sei saka vatori venhau vari parumanadzombe pakuti mari dzavari kupiwa nemashandiro avari kuita akukonzera kuti munhu aite mabasa akawanda akukonzera kuti tive nevatori venhau vanove varimi kuve nevatori venhau vanenge vachibatira vakuru vezvenyika vemakambani kuti vagadzirise zvimiro zvavo tine vatori venhau vakupindwa mukutsvaga mari nenzira dzeukopokopo dzakaita sekupiwa choko mhomi nezvimwe zvakadaro tikuonawo zvakare kudzikira kweunyanzvi mukufambiswa kwemashoko saka tikatarisa mabatirwo aitwa basa nana Jan Rath
mabati wa ikuwa basa nana jofina reta na treza mnube nevame kumashuro tunona utuja ita msiyami
asika urumende irikuti irikuweza kuvandudza mitemo nezvimwe kuti vatorwe nawo vange vachishanda vakasununguka munyika umu
zvingadaro hazvo kuti hurumende yakasandura apo neapo pamusoro pemitemo ine chekuita nekushanda kwevatori venhau kana tinokufambiswa kwemashoko asi tikatarisa upfumi hwenyika tese tinowirirana kuti hwaondonga ende izvi zvaita kuti vanoshandirwa nevatori venhau vatadze kuvachengeta kana kuvabhadhara zvakanaka.
Mutori wenhau uye vakambotungamira sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reMisa Zimbabwe vaRashwit Mukundu vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveutano nekuvheneka mitumbi yevanhu dzinonzi dziri kushanda kwemaawa anodarika gumi nemaviri pazuva kuedza kuvheneka mitumbi yevanhu vakatsva nemoto zvekusazivikanwa kuHawaii rinova rimwe dunhu reAmerica. Nyanzvi idzi dziri kuedza kuti dzizive kuti vakafa ava ndivanani kuitira kuti madota avo kana mabhonzo aendeswe kuhama dzavo kuti vakwanise kuigwa. Vanhu vanodarika zana vanonzi vakafa asi huwandu uhu hunogona kukwira zvakanyanya sezvo vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti vari kupi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, nhumwa dzesangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS dziri kutungamirirwa nevaive mutungamiri wenyika yeNigeria General Absalom Abubakar dzasangana nevakapidigura hurumende muNiger nhasi kuedza kugadzirisa kunetsana nekudzora mutungamiri wenyika akabviswa pachigaro nechisimba vaMohamed Bazoum. Asi mauto ari kutungamira aya ati achadzosera nyika kuutongi hweruzhinji mushure memakore matatu. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Nokutambira ine mufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muchirongwa chedu chanhasi tina
ini ndinoitwa Mzvare Falondunga, ndinoshanda ndiku Project Vote 263, iyo organization inoshanda nevechidiki munyaya dzema elections.
Mzvare Falondunga, mungatiudza kuti zvii zvamanga muchiita nguva dzose idzi kukurudzira vechidiki kuti vapindewo musarudzo idzi?
Isusu tange tichiita maprograms akasiyana siyana kutraya kukurudzira vechidiki kunge vanga vachiparticipata mumaelections. Tange tichiita atinoita atinonzi masports tournament muchirungu kukurudzira vechidiki kunge vanga vachinoregista kuvhota uye nekuvhota through masports. Tange tichiitawo atinoti macleanup campaigns aya ataita nationwide muvhiki rapfuura atakaita kumat north, mat south, Chiredzi, Masvingo pamwe chete neHarare kutraya kukurudzira vechidiki kunge vanga vachinovhota musi wa23 August. Tanga tichiita zvakare aya tinoti madoor to door voter mobilization atinenge tichikurudzira vechidiki through maflyer distribution. Maflyers aya anenge akanyorwa information inenge ichiratidza polling, anenge ari mapolling station based flyers ekuti kana tiri kuHarare ukukwadzana police station yenyu iri pakati mukunovhota musi wakati nemusi wakati.
Zvirongwa izvi zvanga zvichitambirwa sei nevechidiki?
Vechidiki vangu vari kufarira zvisingaiti nezvirongwa zvakadai because vekiyenge isinganatsoita basa rayo nemazvo mukutraya kuudza vanhu maerano nezwe ma elections. Saka waka wanda wakalina kunyanya kumaruwa wengi wa story na information yezwe kuti kune ma elections mswa 23 August. Saka waka wanda wengi wachifara shukuru ni ma programs wengi tishita fe project vote. Wengi wachitambira sikaiti nema wakumawiri. Kwa waka wanda wawa kuziwa nao kuti mswa 23 August warukuno vota.
Imi mune batura muno shanda na roe re kana kuti munenge mchungota ora neve chidiki chero kubatura vati.
Isusu atina batura tino shanda na roe, tino shanda neve chidiki wese. Pachuri ngutineo tibi non-partisan, non-political, atina batu rekuti tino shanda na roe. Tino shanda neve chidiki wese, weza wari ku MDC, weza wari ZANPF, weza wari CCC, as long wari we chidiki. Kwa dozo rili ndireo kuwezira wachidiki wese kutuwange wachi nge wachi participate mwenyeze my elections nge wachi tura zvigaro zvese neku nge wachi no vota neku saruza watunga mire wanenge wachi vilocha watunga mire in the next 5 years. Saka atina batu rekuti itosane batu ili tiri non-partisan.
Sei zwa kakosha kuti wachidiki vaa vote rweka na kufota wa msaruza.
Zvakakosha zvingaita kuti vechidiki vanga vachivhota uye nekuvhoterwa musarudzo nekuti muZimbabwe vechidiki ndovane yatinoti pachirungu the majority in terms of the population was 67.8% of the population. Saka zvakakosha zvingaita kuti vechidiki vanga vachivhoterwa musarudzo vanga vachinge vari involved in the decision making processes also kunge vanga vachinovhota vasarudzi vatungamiriri avo vanenge vachizo dhiliva zvavanenge vapromisa during the campaigning period.
Asi munoona vechidiki vachibuda here neuwandu hwavo nekuti tiri kunzwa kuti vamwe vanenge vari kuzengurira vachiti nyangwe kuvhota kana kusavhota zvakangofanana.
Saizvezvi semaonero rangu vakawanda vechidiki vari kubuda vachinovhota. Sekuziya kenyu vanhu vakawanda vati netei nezviri kuitika muZimbabwe saka vakawanda vechidiki they are geared up for change. Then ikozoitawo avo vari kufamba vachiudza vechidiki kuti kuvhota hakuna zvakunobetsera, kuvhota it's a waste of time. But vashoma shoma asi vechidiki vakawanda isusu project vote saka abvira kushanda nevechidiki kubva 2020 and number yevechidiki vakakurudzira kuvhota yakati one day zvichanika vachinovhota musiwa 23 August vakati one day vachabuda neuwandu hwavo.
Aiwa tinokutendai muzvare Falon nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Tinotenda.
Avo vanga vari muzvare Falon Dunga vanoshanda nesangano reProject Vote 263. Aiwa amawadiwa nambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisi yematambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Tisingapedzi nguva, ngatinzwei mubvunzo unobva kune mumwe wedu.
Mubvunzo wangu mukuru mukoma unoti sei vanhu vanhasi vechinamato zvikuru sei tongoti vechipostori. Takusiya tsika dzedu dzaiitwa nevakuru vedu vekare dzekuti kana munhu afa anoitirwa manyaradzo, aitirwa manyaradzo ozovakirwa makuva. Vamwe tinokutaura vanoti zvinokonzerwa nekuti takusiya tsika dzechivanhu kuti vanhu tiita dzechinamato. Handizivi kuti Bhaibheri pane parinotsigira here kuti vanhu vasiye tsika idzodzo vachienda kutsika iyo kusairwa makuva ekugadzirira vafi vavo. Bhaibheri pane panotsigira here kuti kana vakuru vedu vanenge vafa vachinamata vasaitirwa manyaradzo kana kuzovakirwa kwamakuva?
Kutibetsera nemubvunzo uyu nhasi tina Reverend Fortunate Hove Cooper veConcerned Family Ministry kuCalifornia muno muAmerica. Woyo mubvunzo Reverend Hove.
Nyaya iripo ndeyokungoti kana tichingoti chivanhu chedu tinonzwisisa here zvatinotaura kana kuti kungoti tinongotevera tsika dzemadzibaba edu pasina wakana nombo mira achibvunza mvunzo kuti kosei tichita zvatinoita zvakabva nokupi hapana nepfungwa idzodzo asi tinetitsvaga kuti tichi itsika dzemadzibaba edu zvino chinoonetsa ndicho kuti vanhu vanofungira kuti vanhu vechechi vanovenga tsika asi dzimwe tsika dzedu zhinji dzacho zvadzo dzemuZimbabwe dzakarunzirwa nemweya isimbori yemadzibaba edu akafa madzibaba edu akafa bhaibheri rinongotaura kuti vakafa havana zvavanoziva neruvengo rwavo zvese nezvavari zvakatoparara navo uye kunonzi munhu wakafa agone kurumbidza mwari vanzi kana waenda kushiori muna mapisarema 15:17 inechinotaura kuti otizvo munogorumbidza kana wadzika kushiori hakuna kana wafa unenge watodzika haugoni kurumbidza mwari saka kunzwisisa kuti mwari vari kudza kutiudza kuti izvo susu panotova nokutsauka kwatinako hanzi vakafa havarumbi goni kurumbidza mwari hanzi kana vaya vanodzika kurunyararo ndio mapisarema 15:17 kuti udza zvokuti imi munozvinetsa vaya vari kurunyararo kana zvokuti kuzvomunotsvaga muchitovadzora ishungu dzenyu idai vabereki vachiri vapenyu idai hama dzichadika imi makamboona kuti tinonopfugama zveshuwa tichinamata uchinzwa kuti vanhu vachiridza ngoma kunonzizvo ndouraiwa nehama siyana naye muroi ihama tisu tinoimba zvakare zvinhu zvakadaro ende chiri chokwadi tichamuka rini kuti mweya inotiudza kuti imi makarasika munoda kunyebvera kuti muno makabatana mumhuri asi muchipondana muchitsondana mumhuri imomo ndotsika yakaita sei iyoyo hazvigumi ipapo dzimbo dzatinenge tichinyatsokuimba kudai dzechivanhu idzodzo dzinotiratidza kuti aiwa toenda mukanoverenga vanyori ngatasana chigwedere nevamwe vanongobudisa indosha kuti jira racho rakatifukidza ndero rudzii vanotaura kuti isusu tinopfugamira tinonamata njusu ende ichokwadi kuti tinonamata njusu muZimbabwe saka chivanhu chacho chatinotaura ndechepasi pemvura kachemunjuzu zvinotozoita isusu tinoita rudzikino rwedeliverance kuvanhu toona kuti nokuti njuzu inotonga Zimbabwe inoroora vakadzi vanonzi mbonga mweya uyoyo ndiwo unodzika kumhuri nekumatunhu mondoro dzichidaro madzishe kana achigadzwa achipinga pasi chingodzi chivanhu chivanhu motarisa kuti aiwa mukanotarisa tsika dzacho idzodzo dzokuti kunoitwa kupinga pasi nezvechi zvese zvichiitirwa mvura kupfugamira vamwari vomvura zvino mwari une dambudziko nazvo izvozvo unotaura kuti hamufani kuva navamwe vamwari hazvina basa kuti tinoona zvakanaka sei tsika dzedu dzinonzwisa tsitsi kuti dzakanobatanidzwa nezvizvinhu zvisina umwari mwari ndi mwari haana kufanana nesu kana tikaramba takaomesa musoro tichiti idzi ndidzo tsika dzedu ndo maitiro edu kungoomesa musoro kwatinoita kunongokuunza kuparara ndo magumo enyaya yacho tsika dzamadzibaba edu tsika dzamadzibaba edu kungoremekedza uchivaona kose muchiti kana maakuda zvokuremekedzwa sevabereki moti kwanzi kudza baba namai kutozvinotaurwa nebhaibheri
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi tumirai mibvunzo yenyu yezvechitendero pawhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140 ndini Tanonoka Wande ndichiti musara zvakanaka vateereri
aiwa tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino tombotarisa zvabuda mumakwikwi eFIFA Women's World Cup Football Spain yakunda England 1-0 kuAustralia ichibva yasimudza mukombe uyu muPSL Highlanders 1 Black Rhinos 0 Triangle 3 Manika Diamonds Triangle 1 Manika Diamonds 3 Wange 3 Yada 1 Kochiti Dynamos 2 Shisham 0 Sezongo yedu yapera regaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare zvuru nezvuru zvevanhu zvoungana pamusangano weCCC kuBulawayo Spain yosimudza mukombe weFIFA Women's World Cup tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngesonto mhlaka 20 kuNcwabakazi 2023 uKims Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngihambe echolocho. Abantu wathi hayi ngena mfana. Niwonile amapolisa ngale enkayi, amapolisa wathi hayi ngena ujaha.
Umnumzana nezenjamisa uthi abantu elizweni lonke jikelele bathi kumele angene esikhundleni sikamongameli.
Abantu bethu ukukhathu before elections. So kuthi after that kuba umuntu ngabe continue ngamapolices akhe, abantu bazaqhashwa abaningi, abantwana bazathola imisebenzi.
Abakubandla leZanu-PF bathi uZulu uthakazelela umongameli Emmerson Mnangagwa abazamvotela ngolwesithathu. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kulo msakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo uMnumzana Nelson Jamisa uthi kumele kuvuselelwe ubuntu bukaMoyi uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo. Wayefisa ukuthi abantu eZimbabwe babambane njalo ilizwe lithakazelelwe ngumuntu wonke. Kubika uEzra Jesus Banda.
Uchamisa wethule amazwi la namhla eWest City Stadium ngobulawayo emhlanganweni omkhulu webandla leCitizen Coalition for Change ukukhankasela ukhetho oluza kwenziwa kunsukwana ezilandelayo. Uchamisa ucele abantu ukuthi bamvotele labanye bakhe esithi lokhu kuza kwenza ukuba alungise ilizwe ngendlela ayifunwa nguNkomo oyesaziwa ngokuthi ngufather Zimbabwe.
We want to restore the dream of ubaba Joshua Nkomo. Ubaba Joshua Nkomo is the only leader I saw who had a liberation ideal, liberation idea, and liberation dream to unite the people of Zimbabwe. He is the founder of the For Everyone mantra, For Everyone philosophy. Umdala wethu, I am going to stand on the shoulders of Ubaba Nkomo to unite the country, to move the country forward, to heal the past wounds, and to make sure that we are one.
Uchamisa, uthe kulobandlululo lomangisa eZimbabwe, okugcindezelwa amaNdebele kamzilikazi kamaTshobana, abalesikhundla ezingatsho lutho kuhulumende lakumakampani elizwe, uthuza kumisa konke lokhu engakhethwa nguZulu ngolwesithathu.
They are non-Ndebele people on Ndebele citizens who are occupying senior positions in government. For the first time we have police commissioner, we have even an army commander who is Ndebele because we want to unite our country. We want people to be brought together and to move together. We will move from tokenism. I don't want people of Matabele to continue being told that you belong to the vice president of the nation.
Uphinde wathuzalungisa okuningi okuhlupha abantu eZimbabwe, okugoqela ukuselakala kwemisebenzi, ukubhidlela kwezibhedlela, ubukhohlakali lokunye. Uthe uhulumende wakhe uzakwenza kube leziphathamandla zikahulumende ezimbalwa, njalo uzawekela ukudinga abasekeli beziphathamandla lezi.
This young leader is going to remember Matabele land. This young leader is going to move Matabele land forward.
Uthe kuzalungiswa njalo udaba lwezabelo ozakwenza uba ahlale kobulawayo leHarare. Ugcizelele esithi uzalungisa umnotho osugugudeka okwethusayo ezemfundo lokuhlupha amapholisa namasosha athi alile uvotele ebandla leZanu-PF ukhetho lwama-postal balloting.
Ngihambe echolocho abantu bathi hayi ngena mfana. Niwonile amapholisa ngale enkayi, amapholisa athi hayi ngena ujaha. We have a barracks, you know, a new in barracks. I'm a soldier, I'm Dala, Gena Mvana. I'm a Zuguti Kwanapo and Aulawa Uti. I'm
Omunye wabahambe emhlanganweni lo ngumnumzana Dumisane Nyongolo Nkomo, yena futhi uba ngukhansela ka-Ward 5, ngumntana omnye wabakaJoshua Mqabuko Nkomo.
okokuqala yikubisela ubulawayo abe ngubulawayo esimaziyo ubulawayo ohlanzekileyo nxa sikhangela nje ubulawayo usengcolile ngasaqedakala nxa sikhangela kubulawayo sibili izinto ezingisezafa izakhiwo sezafa umgwaqo izibani ama-street lights
omunye njalo umnumzana Promise Mkhononzi okubandla le-TPC laye utsho ukuthi ke sebenqobile
labazazama ukuqina njengeminyaka yonke kodwa lathi silayo imizamo esiyenzileyo ukumekhashi ukuthi ukuqila kwabo akusoze kukhuphe lutho
ibandla lezanupiyefu namhla beliqhuba imihlangano etshiyeneyo ezindlini zabantu njalo likhangelelwe ukuba lizakwenza imihlangano ntambama ebizwa ngokuthi ngamapungwe ezabelweni ezitshiyeneyo umnumzana Richard Moyo umphathi intambo yesabelo sematheni North uthi baqhuba kahle imikhankaso yabo ngoba uzulu uthakazelela okungenziwa umnankagwa ingavotelwa mhla ka-23 ngcwabakazi
abantu vele before bengakasivoteli madrava kakhulu kuyami iprovince abantu batholile imisebenzi like kwa-A1 ke ku-unit 7 and 8 kukhathwa abantwana abaningi akulade besebenza lapha kakhulu edamu katesilake kwayishangali kula bantwana abaningi abakhathiweyo kuma-mine emathinothi besile mine enkulu i-1 ke-korea yayikhathwa abantwana abaningi but kathese kula more than 10 or 8 new companies asezibuyile ku-coal mining ukuqashwa abantwana abaningi kakhulu so in terms of imisebenzi anala ama-investors njengobana imonthi lakapresident ukuthi weare open for business kulama-companies amaningi asevula elizweneni ama-factory amaningi kobobulawayo seqalisa ukuvulwa ama-factory avalwa kudala imisebenzi abantu sebeqalisa ukuqashwa before elections so kutho ukuthi after that uba umnankakho econtinua ngama-policies akhe abantu bazaqashwa abaningi abantwana bazathola imisebenzi
umoyo uthi bazalungisa okuningi okufiswa nguzulu abantu bengavotela ngakwa amakhansila labafisa ukungena kudala lephalamende bekubandla leZANU-PF
kuningi izinto osezenzile elizweni kulula ukuthi ukhambe ngoba umuntu imisebenzi yakhe iyamkhampenela uyakwazi ukuthi izinto eziningi abantu abethenga ama-groceries out of the country but kathesa ama-groceries 90% of ama-groceries ama-basic commodities ungayenziwa khona apha elizweni ukuthi umuntu abe sekhwezi iphohla lezingokuzondisa nje kuphela abantu ukuthi besamukela uhulumende pa otherwise uhulumende into zakhe zonke zihlelekile
amabandla ambalwa azancisa kukhetho olukhulu oluzayo ukuthi abalitshumi lanye 11 bafisa ukungena esikhundleni sikamongameli ibandla le-TPC lizakwenza umhlangano walo omkhulu kusasa eHarare okugqiba umkhankaso wokhetho lolu imela yeshudio 7 ingobulawayo igama lami u-Ezra Chisa Sibanda
uzulu uzakhetha umnumzana Nelson Chamisa kumbe umongameli Emmerson Mnangagwa na akesizwe ingxoxo esiyenze lo nkosazana nonhlanhla mlotshwa okubandla le-CCC lo mnumzana Joseph Juma okudale le-ZANU-PF Central Committee
ungabonelisa nchamisa silaye useredi ukuyahlohla enguqulileyo kodwa selimbamba izandla ngokuthi nalivotisa amapolisa liwavotisa ama-polling agency etshengeko
wakabona ulogen uyabona kwawuwilliam mgeng bekuwifil gay akhuthi ibhora emi-right esente emi-right phambi kwegobhorothi kwamele it was easier to score than to miss wakhutha yikho kuzayenzwa kubaba uchamisa bamlotsha bantu boni
mamlotsha
hayi uchamisa akwenza ukuthi akute egorithi uchamisa lijaha uchamisa lijongosi asigijimeli lalijongosi siphumuzele okhulu mina vele ekhaya kimi okhulu abasayenzile uthi obahlala phansi baphekele itiye badla ipentsheni akakuhlohle uchamisa kwesikulindele kutshintsha iimpilo zethu thina esi sabancane sabantwana abancane i-future yethu is very bleak our children's future is very bleak and we hope ukuthi ubaba uNelson Chamisa uzakwenza konke ukukhanya
mina kuya ngethuso kwababa uChamisa ngoba ngendlela amamlotha asexoshe ngayo wonke umuntu ade around him from isikhathi sikatswakira laphana seselelo ngabantu okunuka uchago emakhaleni mina bona hambe angabale state power sizathola nzima ngomkhokheli wemshure ngoba nxa umuntu ele-democracy
uvele i-perpetual incumbency golide yesilwa layo i-perpetual incumbency yilo esilwa layo i-perpetual incumbency want to be the incumbent all the time let people rest to a red table sikhona uthi bazaba ngama-advisor bethu sabe sibabuza ukuthi lapha bithi senze njani ba-right bahlale phansi yekuphakama omamlotshwa like libone okunye okuthiyeneyo ukuthi kusebenza njani bakugolika
ngabe nguwe bamlotshwa omayo uthi ngoba ngupresident hayi lapho lam izauthi hayi ngisembola sizibhadala uthi amhlapheto yafanana
ukuzamvotela golide When I tell you, I want to tell you, Mamma, you can vote to the police. Who is starting to have under Park of Venaba, whatever it is, Mamma, you call.
Ah, lay, in any particular, I'm a great people of the same thing. I'm getting the Sunday.
This is a war, and this is a generational war that we need to fight. We need to win this for our children. Our children deserve a better future. You cannot tell me anything that is besides that.
Lapha lizwe unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa kubandla le-CCC lomnumzana Joseph Juma awudale le-ZANU PF Central Committee. Siwangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthusizi omkhulu esabelweni seGeorgia khonapha kwele Melika uthi ukhangelele ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump uza kuya entolongweni yakuleyo ndawo enkulu ngolwesine kumbe ngolwesihlanu kulandela ukwetheswa kwakhe amacala okuzama ukuguqula impumelo yokhetho ngomnyaka ka-2020. Abanye bakhe abafika phosi amajuma amabili 18 labo bakhangelelwe njalo ukuba bazozinikela kuleyo ntilongo. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba liyanda inani lababuleyo ngumlilo eHawaii. Kubikwa ukuba sebesedlula kancane ikhulu lethumi 114. Umongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuthi uzawathelelela isihlenge lesi ukuyakhalela abafelwe izihlobo labangane. Sibe sizwe ezamasiko.
Kwezamasiko
lamhla sixoxa lomnumzana Phathisa Nyathi ingcweti kwezamasiko esintu. Sixoxa ngokuqakatheka kosuku lokunanza umzilikazi kaMajobana.
Kumele wazi ukuthi umzilikazi nguyena muntu owabumba waveza lesi sizwe esithi maSiNdebele. Kumele sikwazi njalo ukuthi ngiye nje nxa sikhuluma ulimiki isiSiNdebele njengoba akukhonale kutshana lami ngiyiphasiswana kuye kungeyena-ke amphathisayo lolo limi selukho nxa ukhangela abanye abomalawi abomozambique abasezambia abakhonale lapho asuka khona awulikhelwa bavalekela nake banazelela ngathi ukhumbula kuqakathekile kuyikubabonga ngomsebenzi abawenzayo.
Kuyini okunye ongathi kuyaqakathekiswa lapha babanyati
ngaphandle kokuthi sikhumbuzo esiqakathekileyo? Luyakhumbuza abantu imvunulo yabo ngolimi lwabo ngasuke kuba ngumkhosi oyibuhlelezi lo lokusipha umdladla ukuthi engisiya abanye sebesithi bayakhona kubaphe inshukuzi kubaphe ukuvusisela ukuvela ukuthi balondoloze amafa abawajilwayo amafa akhona yiso isidu yiso iNdebele yibo ubuNdebele. Ngakho-ke nalokho kuqakathekile ncali abantu ukuthi liziqhetha lapho elisina khona. Kanti-ke zona njalo impawu zena kusizwe esinampawu kumele sikhumbuzane ngazo lezo zimpawu.
Namhla besilo mnumzana Phathisa Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu.
Senganamasiko
baba mkhulu babelobolayo.
Womanje, sikesizwe ezokholo lesiKristu silontukamele inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ilizwi lethu lanamhlanje salithola encwadini ngokuluba kukaLuka isahluko sechumi lesithupha indima yokuqala lesibili. Luke chapter 16 verse 1 lo verse 2 kufundeka kanje verse 1 wase khuluma nakubafundi bakhe ethi kwakukhona umuntu othile oyisicebi wayenomphathi yena wamangalelwa kuye ngokuthi uchitha impahla yakhe wambiza wathi kuye kuyini lokhu engikuzwa ngawe na landa ngobuphathi bakho ngokuba ungebe usaba umphathi zihlobo zenkosi ezithandekileyo indoda le engujesu yayifundisa ngendlela ezijiyileyo enye indlela kwakuwulandisela abantu indaba ezasala ihlezi emakhanda abo kuze bangayikhohlwa ujesu wayekhuluma eshumayela ngezinto ezibambekayo kulabo ababezimisele ukuthi bezwe ukuthi uthini njengoba lanamhlanje basesekhona abangabambisisiyo ukuthi uJesu wayesithile. Lapha uJesu uthi wakhuluma labafundi bakhe ngendatshana emfitshane ukuthi kwakule ndoda wayenothile kakhulu. Ngakho nxa ulolutho olalo uyadinga omunye ubana awuncedise ekukhangeleni inotho yakho leyo. Indoda leyo enothile yakhangela yabuka yalalela yazahlangana lelizwi elalisithi lona lo umphathi ayemkhashile ukhanya wayengenzi kuhle. Umbuzo wasusithi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na. UNkulunkulu izikhathi eziningi uyakhuluma kithi, akhulume kithi ngomzwa ngedwa, akhulume kithi ngengqondo esilazo, akhulume kithi ngesikubonayo, akhulume kithi ngesikuzwayo. Ngoba yena uqobo lwakhe angazake ehle ezulwini azokuma phambi kwakho uzakhuluma lawe ngendlela eziningi. Okusalayo ukuthi uyabe esazi ukuthi kwenzakalani empilweni yakho. Kwesinye isikhathi enze njengombalisi ozabuza umntwana wesikole athi 2+2 yingaki. Ayisikho ukuthi umbalisi kakwazi ukuthi 2 no 2 kukunika impendulo ethini. Ubuza nje ngoba uvivinya wena ufuna ukwazi ukuthi wena mntwana wesikolo usuqedisisa usubambile yini ukuthi nxa kusenziwa ukuhlanganisa u2 no 2 kuyaphumana. Ngakho-ke lanxa lindoda yayibuza yayinothile ukuthi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na, ngenye indlela ingxenye wayesenzela ukuthi ayi-stock take wabona bana izinto zakhe kaseneli. Incwadi zamtshela ukuthi kukhona okungayisikho ngoba lapha kasizwa kahle ukuthi kambe ngabe kwakungubani owayebuzwa. Kungenzakala ukuthi wayebuza abanye abasebenza laloo mphathi, kungenzakala ukuthi wayebuza lokhu ayekubona kubhala ezincwadini zakhe ezama-accounts ukuthi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na. UNkulunkulu laye uyabuza ngempilo zethu, ungayisikho ukuthi ngakwazi, kodwa uyabe efuna uthina sizikhulumele sivume ubana lokhu akuzwayo ngempilo zethu akubonayo nendaweni lapho esihamba khona lalapho esihlala khona lalapho esisebenza khona kuyikho yini. Kayisikho ukuthi kakwazi, uyakwazi kodwa ke uyabuza ukuthi lokhu engikuza ngawe kuyini. Asikhuleke uNkulunkulu yenza ubana sizihlole ukuze wazi okuyikho ngempilo zethu. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo ungathinela kusasa. Kweza ba just doctor ngokhetho olukhulu oluzayo. Nanku esilakho.
Ngilela umthokozi sinyoni uphuma egwamba esigabeni sejumbika okwamanje ngikwele Botswana. Mina into engayigqugquzela ngokhetho selufikile okungasaselanga suku zingaki nje ukuthi lufike ukuthi thina intsha encinyane sasela amalungelo amaningi okwenza izinto. Yitho kumele sisume ngobuningi, siphakameni ngobuningi bafowethu kubhuti wami labosisi siyevota. Ngoba udube sibhekane lalo sonke silukhangele ubana siphila njani, siphile njani. Abanye sesize sikwezinye indawo asikuthi kuyasichaza ukuba kuzilona ezindawo lathi siyafisa ukuphila elizweni lethu. So ngiyalicela, ngiyalincenga ngomusa kaThixo asambeni ngokuningi ukuze lathi sikhone ukuthi lathi sizenzele ikusasa lethu thina intsha. Yinto engayigqugquzela zihlobo zami, intsha asambeni ngokuningi.
Siyabingelela kuStudio 7, sibingelela abalaleli bonke bakaStudio 7, sibingelela bonke abasakazi beStudio 7. Siyabonga umsebenzi enisenzela wona ngokusethulela inhlelo ezihlukeneyo lezindaba esinikezwa zona mihla yonke yamalanga. Ngathi uNkulunkulu angalibusisa liphe amandla, aliphe lensuku zokuphila njalo. Okhulumayo unguHelothi wakaSibanda odabuka eGwanda ngaphansi kophahla lukababa uMasuku. Siyazi ukubana isuku zokuvota sezisondele. Engicelayo ebantwini bakithi ngathi singaphakama ngokubambana siyekwenza umahluko ngoba konke sokusezandleni zethu. Asisekho isikhathi sokubuyela emuva, isikhathi esesibhekane laso manje ukuthi sikwazi ukuthi umuntu uvotela iqembu alithandayo, abantu bengahlukunyezwa, abantu bengatshaywa, kodwa abantu bavote ngokukhululeka. Siyabonga kakhulu ebantwini bakithi ngathi singasukuma sile sizowenza umahluko. Ngiyabonga thola ithuba.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Intethelezi ndawo yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe namuhla.
Iqembu lelende zinqobele Black Rhinos nge-1 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni Papa Fields namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu lelendazi lokhu likhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane yemiklomelo. Iqembu lebhoso lile miklomelo engama-41 ngemva kwemidlalo elithumi lathuba munemunye ukuthi elihlezi endaweni yesibili. Elenkezi Platinum Stars lona lile miklomelo engama-36. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-Triangle linqotshwe nge-3-1 ngelemanyika Diamonds ngaseKibo. Iqembu le-Shesham litshaywe nge-2 kanye ngele-Dynamos ngase Bata kuthi iqembu lewange linqobele yada nge-3-1 ngase-Colliery. Kusenjalo iqembu labesifazane elimela ilizwe le-Spain emdlalweni wenguqu eliphakamise inkezo yokuba zintshantshu zomhlaba jikelele ngemva kokunqoba ele-England nge-1 kanye emdlalweni wokucina kumncintiswano we-FIFA Women's World Cup obuqhutshelwa kwele-Australia lase-New Zealand. Iqembu le-Sweden yilo eliphutshelise endaweni yesithathu ngemva kokunqoba ele-Australia nge-2 kanye ngomgqibelo. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Kusenjalo uMapleni yathi owadlalela amaqembu abalisa eleBulawayo Wanderers, eleZimbabwe Saints kanye le-Highlanders uthi umdlalo wenguqu kawusakhwabitheki kulezi nsuku. Kubika uJoseph Njanji.
Iyathuthi izinga lomdlalo wenguqu edlalwa kaChessy seliphansi kakhulu okokuthi yena uvele akasazihluphi ngokulandelela imidlalo.
Hayi, i-local football ikhiso lihle lanxa ngisiyazivukele ngavukela khona abafana lapho edlala khona i-East Rovers lapho. Labe mbukela khona nje akuthi ngayigagela nithi nyangapi hayi amanga mabi labe nkamba manga hayi bhora kayisi ayisaqina ngabakithi sesizibukelela kuma screen lapha nje amabhora.
Unyathi uqale ukudlala ibhola emthede njalo ubengumuntu obesenelisa ukudlala endaweni ezijeneyo enkundleni.
Ngaqalisa njalo number 11 iwu number 11 lapha ngaqhuba sibili kungayisi ukuthi vele ngangihlanga ngenxa hayi kwaswela kahle umuntu ongadlala kodwa mina ngangikwanisa zonke inyawo ngacina ngingena khonapho ngadlala sibili okwesikhathi abacina ngithintwa ngingena futhi ngangena ku-10 lowo wacina ethathwa nguMoses Moyo mina ngaku-8 ku-midfield ngathi lapho engaphelela khona kodwa le gedini ngangibamba nxa ugoalkeeper wethu engezwa kuhle ngangihanjiswa le gedini yebamba ngiyakhumbula wenla ngakusasa lebhulayo Kelly ngadlala sawina kodwa mna ngisegedini
unyathi udlale isikhathi eside kuqembu lebulawe Wanderers lona elantshintsha laziwa ngegama elithiwa Eagles kodwa uke wadlalela njalo amaqembu abalisa ele Zimbabwe Saints kanye nele Highlanders
ukuze bandithathe babe ndilanda emsebenzini ithi nxa nisemsebenzini zabona bona be-Saints bona be-Highlanders phandle futhi ngangisebenze e-radiator ngithini babe ndilanda khona ngale owaye ndithatha kuhlala ngosegedini ahlala ngihluthu namfake emoteni ahambelami kwaya ngagcina ngiqalisa ukuyidlalela i-Manchester United kodwa big part of it angiqedanga isizini kuyo isizathu ngasitsho kodwa hhayi liza kuthi ngilobandlululo kodwa kungasubandlululo kwasuka nje hhayi kwangani kuyakhethwana ukuthi kulobani oyilokhu kulobani oyilokhu hhayi lami ngagcina ngingasaphathekanga kuhle ngingasadlali ngikhululekile hhayi sehluka nale Zimbabwe Center ichoro ngase ngithathwa ngu-Silas Ndlovu ngangena kwa-Highlander hhayi ngaqhuba sibili kwa-Highlander sidlala la abafowethu laba sebathiyayo okay, sesilabomajuda wayesengikhona ngale
unyathi uthethe umhlalaphansi esebuyele kuqembu le-Eagles lapho adlale khona labadlali ababalisa uMaximilian Boy Ndlovu kanye labanye ngiyimele i-Studio 7 kobulawayo ngingu-Joseph Njanji
sike sizwe ezomculo
Mina, funo bongo mam.
Ngithanda ukubingelela uzulu wonke nje emagumbini amanomhlaba okhulumayo ngufundani Ndimande. Izananzela ukuthi ngike ngabuya lapha inyanga ezimpalo ezidlileyo ngikhuluma ngomcimbi lo oyenzakala izolo. Lapha kade sivula khona ilitshe, iTombstone, yomculo wakobulawayo uCalvin Hliziyo, owathiya ngomnyaka ka-2020. Ya sithanda ukubonga kakhulu abantu abasondeleyo basixhasa amakhampani amanyaka obulawayo asixhasileyo kumcimbilwana hhayi uhambe ngomumo sibili kakhulu so hhayi umfokanhliziyo sinananzela ukuthi indoda eyaqala ukuhlabela ngomnyaka ka-96 khonapha kobulawayo elabo 10 years kodwa waduma ngomnyaka ka-2014 elokhu ehlabela kuphela ngoba wayesazi ukuthi akwenzeleyo yena umculo azange akasebenzele umuntu so uzananzela ukuthi impilo yakhe yonke ngumuntu ongazange akasayinwe wayengubhosi wakhe kumusic ngiyo wayesayina abantu uzananzela ukuthi imali yakhe futhi wayeyenza entweni eziphathelane lo mculo either wayiproducela abanye izingomo eyenza ama-artworks yonke into nje ephathelane lo mculo yayeyenza so uzananzela futhi ukuthi iflegi lakobulawo ke waliphakamisa kakhulu ke waphefoma endaweni ezinjengabo-Germany ke waphefoma e-UK uke wa headliner sibili khona ngale e-Birmingham hayi siyabonga kakhulu liqhawe sibili omele silikhumbule so ngomunye umculo wakobulawayo odlala iqhaza kakhulu zananzela ukuthi waduma ngengoma okuthiwa bebengakhola 2014 lapha aba ngu-1 khona ingoma yakhe for over 20 weeks ngomnyaka ka-2015 olandelayo wakhipha i-album okuthiwa That Love Has a Boy wakhipha ingoma okuthiwa Zikhuphane yathandwa umculo wase-South Africa uCasper Nyovest wahle wacela ukwenza la i-remix yala ingoma engeyinye yakhuphula izinga le-career yakhe kwezomculo so hhayi sibonge kakhulu kuzulu wonke nje emagumbini omhlaba
efadani mane mkhanyeleli ingane yami ngezeleli imali yami cause I just wanna make a couple of billion.
I think we should kill this one today, man. Black Friday.
To tap in the conversations I'm having with God daily, you'll understand that I need all my blessings. Like in a hurry, the way people are dying is scary and got me worried. That's why.
Sawa nkulu ke mfukandi mande singaqhiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ukuthi sikhangele besilazo umnumzana nosengijamisa uthi abantu elizweni lonke jikelele bathi kumele angene esikhundleni sikamongameli kuthi ibandla lezanu-PF lithi abaningi bafisa ukuvotela umnumzana emasemnangagwa siqhuba lapha kuhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube ilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.